Mumwe mutende anopinda kereke yeRoman Catholic vaObert Sifile vanoti zuva ranhasi rakavakoshera sezvo riri zuva ravanodzikinurwa mukutadza kwavo. VaSifile vanoti chiKristu upenyu uye vanokurudzira kuti vanhu vabatane sezvimwe zvinhu zvakafira Jesu.
UKristu zvinhu zvinobatika zviri practical kana tichitaura nechirungu. Kureva kuti naiyewo muKristu mukugara kwake anofanira kumuka. Kana tiine zviri kuitika pangave pamba, anofanira kunge ane kubatana nevamwe. Ingave klani yenyu, rudzi rwenyu, ngauve munhu unobatana nevamwe kana wanga usingabatana nevamwe. Chero nemunyika macho chaimo, ndiwo uKristu. Kubatana, kunzwisisana. Sekumuka kukaita Kristu. Icho chiKristu chacho tunonyatsochiziva kuti Jesu akaedza kubatanidza marudzi ose.
Mumwe mutendi, Sister Esther Kurisa, vanoti zuva ranhasi rinoreva kutanga kweupenyu hutsva.
Kwatiri semakatorike kunoreva upenyu hutsva, kuti izvoni Jesu akauya kuzotifira nhasi wamuka.
Mufundisi wekereke End Time Message, Brother Tonderai Makaya, vanoti kumuka kwaJesu kunokosha muupenyu hwechiKristu, vachiti vanhu vanofanirwa kumuka vove nematauriro, mafungiro nemaonero ezvinhu matsva.
Zvinofanira kusvika pazvinofa togova nematariro matsva, maonero matsva, mafungiro matsva. Tova uye vene hope yekuziva kuti zvo zvatakapfuura mazviri zvose zvingadai zvaita sekunge zvine simba, but zvinoshaya simba because chaane simba chacho chinokurira chinotyisa muupenyu chakundwa zvinova rufu.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches kana kuti ZCC, Reverend Kenneth Mutata, vanoti chitendero chechiKristu chakazembera parumuko rwaJesu uye simba rerufu haruchabata mutendi wechokwadi.
Nyaya yekumuka kwaKristu ndiyo yatingati nheyo kana kuti foundation yechiKristu. Nenyaya yekuti pamashoko ekumuka kwaJesu, Mwari vanotaura pamusoro penyaya yekuti kutongera munhu rufu kwanga kwaitiwa kuna Adamu naEva kwapera, simba rerufu harichabati vana vaMwari.
Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance uye vari mufundisi vaNelson Chamisa vanoti zororo reEaster richaunza tariro munyika nekuti Mwari vane hanya nenyika ino.
Easter inoyi inofana kuunza rujeko kana kuti kuziva netariro yekuti Mwari vari mukati mazvo. Patinoti God is in it, zvinotaura kuti mukushata mukunaka Mwari vari mukati mazvo.
VaChamisa vakurudzira vanhu kuti vatsungirire sezvo paine chiedza munyika.
Ndinokurudzira vana veZimbabwe kuti vazive kuti makata anoshura matero. Zvingawo mamvura bvongo dzeke ndiyo garani. Zvingawo mara kwata sekugara tadotaura. Rinototi riite kuti ibve zvakanaka, risaita mbodza. Asi munozviziva kuti ane nzara anonetsa kuti mirira iri pamoto kana poto iri kuvira. Asi kumirira kune fundudzo, kumirira kunogadzirisa pano. Tichiita kuti tsvage huni, tishongedze nyika yedu, tiite nyika yedu poto renyika ibve zvinhu zviende mberi.
Asi vatendi vakawanda vanogara vachirangarira zuva ranhasi nekufumofamba mumigwagwa mambakwedza vachimba havana kuita izvi senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chauraya vanhu vanopfuura chiuru nemazana mashanu munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.